hai COVID ndaka tarisa kusaidi
kwedu vaimbi kana kuti kusaidi kwangu ndiri muno mu South Africa muno. Yes, it has affected me zvakanyanya. Ndaka tarisa panyaya yema events. Akuchisina ma events aya kuti tinotoronga kutoti takutonoita event kwakati. And moreover, zvanga zvitombori nani pamazuva emuma level 2 aya taikwanisa kuita gathering yevanhu 50, vanhu 100. Asi pari zvino manje ne level 4 yatave ino yemanje hazvichatokwanisiki kana nemagatherings acho hakuchistorina. Hatichakwanisi kana kuperfoma kana pamijato zvichienda zvakadaro. Hatichakwanisi asi chatinotomboita maonline live anobuda pamaindaneti aya emalive streaming aya. Ya emazuma ndoandotombokwanisa kutomboita ingave kana function yeAnglican ndinowanzotoita ipapo pangave kana pamasocial media pedu chaipo pamafacebook apa ndopatakukwanisa kutomboita malive performance ipapo tichiitira kuti vanhu vaone vanova ivo mafans edu anoti follower.
Hapanawo here rubatsiro rwamuri kuwana kubva kuhurumende kana kubva kune mamwe masangano anobatsirawo?
Pari zvino rubatsiro chairo chairo rwekukunda dambudziko rakaita sekuti hatikukwanisa kuperfoma pari zvino rubatsiro chairo rwekuti taruwana kubva kuna nhingi anoyachitichi unobata chakati. Ndikangoti hazvo kunze kweini mudzima yangu muimbi saka vakatombopuwa anonzi marelief funds aya ndo vakatombopiwa akatombobatsira-batsira zvitombori nani akabatsira kunana last year uko ndokwavakanyanya kubatsira zvinji bati pari zvino zvakambotimirei.
Saka muri kukwanisa sei kurarama munguva yakaoma kudai? Zvinhu zvamuri kuita
semuimbi zvandakazopedzisira ndazofungawo manje ndakabva ndaona kuti since kwandaiwanira mari kwakatomboti sungei pari zvino ndiri kutombotengesa huku ndiri kutochengeta huku ndiri kutoita yatinototi iyo pachirungu vanoti chicken farming ndiri kutochengeta huku kubva dziri diki ndichitotengesa zvichitofamba mari ichitoita se zvichitopinda mumba asi mazi zvayo hatizosii nekuda kwekuti chipo kachiri mandiri handizosii zvangu uyezve handingazoita kuti vanonditeedzera vazoita nzara yekutsvaga music yangu ini ndiripo saka tiri kungobatanidza apo neapo.
Tiri kuonawo kuti pari zvino muSouth Africa mune mhirizhonga yati yakukanganisaiwo here kana kusvika kwamuri?
Mhirizhonga zveshuwa iriko. Vanhu vari kuratidzira vari kuita mademonstrations ekugunununa pamusoro peaimbova mutungamiriri wenyika asi kusaidi randinogara kana kuti kudivi randinogara zvangu inini zviriko hazvowo ndinogara muno mumafikeng padhuze neBotswana vakatomboda kutombovhiringa-vhiringawo ndikangoti zvitoro zvakati kwete zvakawanda zvavo zvinoda kwokuti kuno kwatiri kunoku vanhu vacho ndingati vane hunhu ndizvozvo hazvo asika shiri nemurure wayo hairegi chakadai chikatyokera saka unozomunzwa kuti apo neapo pakadai pakadai asi vanokurumidza zvavo vadzikamisa asi vanhu vazhinji zvavo kumabasa havasi kuenda. Ini ndine laki rekuti farming yangu ndinoitira pamba pangu maofisi angu aripo pamba pangu saka handina hangu kunge ndakakanganiswa ndinotonzwira urombo kune avo vakatokanganiswawo maererano nechiitiko ichochi ichi chiri kutopisa panguva yatiri kutaura kudai.
Mashoko amungasiyira vateereri pane ino nguva?
Mashoko andingade kusiya pano kune vatsigiri vangu ndinoti rambai muchitikurudzira panyaya dzemusic, rambai muchititeerawo, rambaiwo muchitisapota panguva yakadai so ndimi munotodiwa zvakatonyanya pazva zvakapfava manga muripo muchingorosimudza futi muchimuti svitsa ipo patiri panapa panguva ino pazvinenge zvakatooma kudai so ndo patinenge tichitokudai futi ipapo ndoda kuti pasina imimi mafans kana kuti vatsigiri vangu hapana zvatinenge tichiita kune kwakungoita mumhanzi yekuti tiri dzedu tiri pai tiri mumba asi kana muripo imi muchititsigira rambai muchititsigira.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei mukoma Tawanda?
Vanoda kundibata panana Facebook vanana YouTube paipai muchingosubscribawo zita ndiroro rimwe chete Dr. Tawanda Benson. Vanoda kutaura nesu direct vane zvavanenge vaine zvavanenge vachida kudirect kuda kurekodhawo pano tinokupai nhamba dzinoti idzo +267 7286014 +267
7280140 and ndodango kutendai nenguwa ya mandipa ndodango tenda studio 7 ne mukana wa mandipa kuti ndikwanise kutaurawo ne Africa nditaurewo ne vamwe vese vari muno vari in this world pasi rose saka ndodango kutendai nichiti rambai muchizvichengetedza, always sanitize, always mask up, rambai muchimupfeka mamask enyu yayo muchimusanitize kusvikira Mwari atitendera kuti nguva iyi yapfuura. Mwari ari mutungamiri wedu, ndinotenda.